Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday, because taanesi takutokwanisa 7 days manje tina comrade mumba.
Kusawirirana pakati pebato rezanu PF nemhuri ya Comrade Chinks kononotsa urongwa hwekuyugwa kwemufi. World Bank inoti nekuda kwegohu rakatinakei, upfumi hwenyika huchati wedzerei gore rino, asi hurumende ikasagadzirisa nyaya dzezveupfumi huchaderera zvakare kwemakore maviri anotevera. Politburo yezanu PF yoziya nyaya yekuti murongi wemabasa mubato iri vasevhi akasukuere vodzingwa mubato here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekusawirirana pakati pemhuri yemuimbi Comrade Chinks nebato rezanu PF kuti woitwa gamba renyika here kana kuti kwete yapa kuti mufi anonokwe kuvigwa. Bato rezanu PF rakati Chinks haakodzere kuvigwa kumarinda Heroes Acre, izvo zviri kuramba kutambirwa nehama dzake nevamwe munyika. Chinks akashaya nemusi wechishanu manheru, uye kusvika pari zvino hapasati pave nezuva rekuti anoradzikwa riini uye kupi. Mhuri yake iri kutsigirwawo nevesangano revakarwa hunde rusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, iro riri kuti mufi aive gamba uye anofanira kuvigwa kumarinda eHeroes Acre. Sangano iri rinoti kune vamwe vane chitsama vakavigwa kuHeroes Acre vasina kana kumbobvira vaenda kuhondo. Mushure mekunge bato rezano PF ragara pasi, rakatumira retired brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko, kuti vaendese shoko iri iro riri kurambwa kutambirwa nehama nemhuri yavaChinks Chingaira. Blessing Zulu Studio 7 abata retired brigadier Tafumanei kuti tinzwe zvizhinji.
Takatumwa inini na Comrade Dickson Dzora, director kupati kuzanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chinks vakanga vadeclarewa Liberation War Hero, zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzero urworwo rwavangoda kufanana nenational hero, because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri, but havavigwi pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvo hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudikwa mhuri?
Takagara nemhuri parutivi, takatsvaga pamba ipapo kuti tiite dare nemhuri, nemadzibaba acho, vana baba munini, vanin'ina varipo, nevana vake Comrade Chinks nemadzimai. Tikakurukura tikavataurira decision yakanga yatorwa, havana kunyatsozvitambira, vachipokana kuti kwose asina kupuhwa national hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo, hapana pakati pedu, hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare, tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro. Saka ndoma mirira akaita izvozvo takangomirira kubva kuvakuru kuti kune zvichabva kuhere mukukonsultana kwavari kuita mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri kana dai isusu seministry ndisi takatakura rufu urwu ndisiri kuchengeta zvese ndisiri kuzviita kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday because taanesi taakutokwanisa 7 days manje tiina comrade mumba and anofanira kuvigwa anofanira kuradzwa at some point
ko vamwe vanga vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vehama vana kunyatsofara zvekuti vanenge vanga voda kukandirana makobvu nematete nemi navachingadhube ichokwadi here kana kuti makagara mukataurira nanyu zvakanaka
hapana kumbopesana kwakaitika ipapo comrade chingadhube as you are aware vanga vachirwara mazuva apfuura saka vanga vasati vasvika parufu ipapo ndosaka takaenda nawo manheru saka takanga tiinawo zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista but vakabata maoko tikagara nemhuri tikataura shoko redu varipo tikakurukurirana zvakanaka tikabva zvakanaka hakuna kumboita any threat on us.
Retired Brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia.
Kana tichitaura nyaya yekuti gamba, I think chinhu chinonetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutaurirana kuti rinonzi gamba munhu akaita sei. Nekuti isusu patakaita invent the word gamba panguva yehondo yechimuringa. Takanga tatarisa kuti chirungu chakanga chataurwa chaizvo kuedza kutaurira vakanga vakatidzvanyirira nyaya yekuti tiri kuda nyika asi varungu vanga vachiita sevasinganzwi chirungu kusvika pasvika pane zvinodhuka nezvinoputika ndo patakati isusu vanotakura zvinoputika nokuputisa nokuputisirwa ivavo ndoo magamba ivavo because vaiita language yakazonzwikwa nevarungu kuti vanhu vatemawo muzimbabwe vanga vakasununguka ndo ugamba ndo definition yeugamba yataka tataura in other words hakuna munhu akanga asina kuputisa kana kuputisirwa aifanira kunzi gamba asi akaputisa kana kuputisirwa nemuvengi iyeye ndiye akanga achinzi gamba nokuti vakuru vekare madzishe ekare inini sekuru vangu vanenzi vamusarurwa vakanga vari ishe vakanditaurira kuti vana vakomana vachizvarwa vaiti waita zvakanaka makorokoto wazvara gamba ndo parakabva kureva kuti gamba munhu aizeinda kunorwira nyika sezvakaita Chings.
Asi sei pachiita mutauro wakanyanya kana pakuda kunzi panzi uyu igamba iri harisi gamba mazuva anaya
isusu tinofungidzira kuti chinosaka kuti zvinzarwo ndezvekuti vakazouya vaakutigamuchira kana kutichingura kusangana nesu panzira muhondo yechimurenga vakada kutora mbiri yavakanga vasina saka vakazenge vaakutaura matauriro avo iwayo
asi kwamuri imi sevakarwa hondo yerusununguko mufi vachingisi ranga riri gamba
chingisi anga ari gamba munyaya dzekuti hapana pasina kutaurwa nachingisi nechekuti ane hondo yechimurenga the first world war hondo yekutanga yepano pasi yakanga ine propaganda yayo ine vanhu vakanga vachitarisa vachitaura masoko aitaura nezvehondo iyoyo ane vanhu vaiimba dzimbo dzaimutsa mwoyo ndo dzaiimbwa nachingisi uye chingisi aiimba dzisati dzamboimbwa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaichitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Politburo yeZanu PF yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi kuti izenye kuti gurukota rezvematunhu uye vachiona nezvegwara remusangano muZanu PF vasevhiya kasukuwere vodzingwa here kana kuti kwete kubva mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. asi vakasukuere vanga vachiramba nyaya iyi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevamwe vechikwata chinonzi Team Lacoste icho chinonzi chinotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotora chigaro chava Mugabe kana vachinge vasiya basa. Vakasukuere vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40. VaMugabe vakaomba komiti yaitungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vafanoferefeta nyaya iyi. Mune imwe nyaya, chivakwa chaimboshandiswa nekambani inogadzira pamwe nekutengesa dzimotokari muBulawayo yeToyota Zimbabwe chinonzi chabatira moto nhasi masikati uyo unonzi waparadza chivakwa ichi zvakaipisisa. Chivakwa ichi chiri panobatana 11th Avenue na Joshua Mqabuko Nkomo Street pedyo neMagnet House. Munyori mukuru wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Shoko vaChristopher Gande ndinodzokorora munyori mukuru wekanzuro yeBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vasati vave nemashoko azere pamusoro pezvaitika vanofungidzirwa kuti moto uyu unogona kunge watangwa nevana vanogara mumigwagwa. VaDube vanoti motokari shanu dzanga dzakapakwa panze pechivakwa ichi dzaparadzwa nemoto uyu kunyanga hazvo vamwe vaona zvichiitika vari kuti moto uyu waparadza motokari nhanhatu. VaDube vati moto uyu wazokwanisa kudzimurwa usati waparadza zvimwe zvivakwa. Vamwe vagari mudunhu rinotongwa namambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzano PF chete. Vagari ava vanonze vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzano PF ndo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mutoro wedwenau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vari mudunhu rinotongwa namambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzano PF chete. Vagari ava vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzano PF ndivo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mumwe wavagari ava ndivaSamson Magumura vanoti sevagari vari pasi pamambo Tandi vatove neurongwa hwekutora purazi ravakudzai Chipanga vanove munyori muboka rezanu PF Youth League vachi vanoda kugovana purazi iri sevanhu vasina kuwana minda. Vanhu vakawana minda vakapiwa matsamba ekugara mumapurazi aya nebazi rinoona nezveminda.
Patoroma farms isi hatina chatakawana nhasi vamwe vari mumakomo vanotogara mumakomo takunotora isu mafarms acho iwayayo tosheya nawo isusu. Iye zvezvi mapurazi atakanangana nawo yekutanga tiri paresberry izvo apo titori ipapo. Yechipiri tiri paWakefield farm pakaskotorwa nemuyouth kuti Chipanga achinyepa kuti atumwa nevaMugabe. Ini handifungi kuti vaMugabe vanoita vangaita zvinhu zvakadaro nekuti vaMugabe vachititaura isusu navamutasa vachiripo vachakabatana vakataura kuti Wakefield ivhesiti ichaitwa ivhesiti yenyu ichabhenefita imi maonai kwatandi.
Hatina kukwanisa kutaura navachipanga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VaMagumura vaenderera mberi vachiti pane mapurazi anokwana mashanu avakatarisirawo kupamba achiri kurimwa nevamwe varungu vachiti vanoda kuti mapurazi aya apiwe vanhu vasina minda chete uye vari vanhu vanobva munharaunda yavo kwete zvekuti vanhu vanobva kune dzimwe nharaunda voya vachitora mapurazi vagari vemunharaunda mavo vosara vasina chavanowana.
Mapurazi aya E5 yekutanga Raspberry Farm, yechipiri Wakefield, yechitatu Adams Farm, yechina Divorce, yechishanu Stubbs,
Izvi zvatsinirwa nava Gilbert Mutare vano vesabhuku mbhuku rekwanyavanhu riri pasi pamambo Tandi. Kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vari kudawo minda, vamutare vati zvatove nani kuti chirongwa chekugovera minda ichi chiregedzwe zvachose sezvo vachiti zviri kuitwa nehurumende hazvina kurongeka.
Mafarms akasara aripo 5. Inini sepfungwa dzangu ndandava kungoona dai achisiyiwa mawhite farmers aripo. What a sort of kurenda kwatiri mafarms iwayo, nekuti isusu mayouth hatina chatakabhenefita.
Izvi zvinouyawo panguva iyo mutungamiriri wenyika varobert Mugabe vakaudza vatsigiri vavo pakutanga kwemwedzi uno pamusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vachiri mumapurazi vanofanira kudzingwa mapurazi aya opiwa kune vechidiki vezanu pf pamwe neveruzhinji vasina minda yokurima.
Kuno kwanga kwakaigwa vabhunu mumapurazi kuchine mafamers ane mapurazi 73. Saka nzvimbo idzodzo ndo dzatiri kutarisa kuti vanenge vachida kupiwa mapurazi asi achava madiki nokuti vanhu vawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa chekugovera ivhu kuvanhu vatema icho chakatangwa nehurumende muna 2000 ndicho chakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank nasi rabuditsa mashoko ekuti upfumi hweZimbabwe uchati kwirei sezvo nyika iri kutarisira goro rakanaka. Asi World Bank iri kuyambira kuti iri rinogona kuve dova chete sezvo upfumi huchigona kuendazve kumawere makore maviri anotevera kana hurumende ikasavandudza nyaya dzezveupfumi. World Bank inoti upfumi huchakwira kusvika pazvikamu zviviri nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 2.7%. World Bank yati hurumende yeZimbabwe inofanira kusiyana nenyaya yekuramba ichikwereta mari uye inofanirawo kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari nekubhadhara zvikwerete. Hurumende yange yati inofunga kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Izvi zvinhu zvagarawo zvichingoitika munyika yedu zvokuti kukanaya mvura zvakanaka. Kunyanyanyanya tichitarisa kuti makore maviri apfuura tanga tisina mvura, mvura haina kunyatsonaya zvakanaka. Zvinochireva izvo kuti kunaya kwemvura takatarisana neuremu hwenyaya dzokurima munyika yedu yeZimbabwe zvinokonzeresa kuti upfumi hwenyika husumuke. Saka naizvozvo tinotarisa kuti upfumi hwenyika hunogona kupfuura pa3% nenyaya yokuti tiri kutobva pakati dzikei nenyaya yokuti mvura haina kunyatsonaya masizinzi maviri apfuura. Saka kunaya kwemvura gore rino tichitarisa zvakare kukosha kweagriculture muikonomi yedu, zvinochireva izvo kuti zvinoita kuti nyika yedu upfumi hwayo huwanduswe.
Vachipindura kumashoko aya vachinamasa vavimbisa yavo kuti Zimbabwe ichaedza kuti inge ichikwezva vekunze vanoyazotanga mabhizimisi munyika nekukweretesa nyika mari, vakativo hurumende ichaedzawo kuti idzikise zvikwereti, munoti kudini mashoko aya?
Mukatarisa vachinamasa vane pfungwa dzakanaka chose zvavaroda kuedza kuti vaite kuti nyika isumuke. Asi pari zvino munonyatsozova kuti mwaka wapfuura vane zvavakavavimbisa kuti vachaita zvakaita sekugadzirisa mari dzinobuda muhomwe yehurumende dzichienda kundobhadhara vanhu vanoshanda muhurumende. Vakatiwo handigoni kubhadhara kana 13th check bonus, asi vakarambidzwa kunzi hazvigoni kuitwa zvavanga vachida kuita izvozvo. Zvakare mukatarisa kuti gore rinouya igore remaelections, sekuzova kwenyu nguva dzemaelections haisizvo nguva dzinoitwa zvinhu zvakati twasa twasa. Inguva inongoshandiswa mari kufadza vanhu, inonzi muchirungu populist policies.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesandra reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekutsvaka mari yekuti nyika ikwanise kubatsira vapoteri vari munyika chinonzi Zimbabwe Interagency Refugee Appeal. Hurumende iri kutsvaga mari inosvika zviuru gumi nechimwe zvemadhora. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inoti Zimbabwe ine vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu. Pavapoteri apa, zviuru gumi nechimwe ndo vari kugara mukembi inochengeterwa vapoteri yetongogara, asi zviuru zvitanhatu zvine mazana mashanu evapoteri zviri kutiza mhirizhonga iri kuMozambique zviri kugara mumisha yakasiyana-siyana kunyanga nemuchipinge. Kunyange hazvo vapoteri ava vachifanirwa kubatsirwa nehurumende kuti vakwanise kuenda kutongogara refugee camp nekuda kwekushayikwa kwemari munyika, sangano rinobatsira munyaya dzevapoteri reUnited Nations High Commissioner for Refugees rakwanisa kubatsira vanhu mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu chete. Izvi ndozvapa hurumende kuti iparure zviri pamutemo chirongwa chekutsvaga rubatsiro. Vachiparura chirongwa ichi, vakamirira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaClifford Cameron Sbanda, vati hurumende iri kutsvaga mari yevapoteri avo vari kuramba vachiwanda munyika. Vatiwo vanodawo kuti vapoteri vave neupenyu hwakanaka.
Takungana pano kukumbira rubatsiro mairirana nemarefugees arungoramba achiwanda munyika yeZimbabwe.
Vasbanda vati shuwiro yavo ndeyekuti vakwanise kuendesa vapoteri kutongogara, vakatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuedza kubatsira nepainogona, inodawo rubatsiro rwemamwe masangano. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka, amai Priska Mupfumira, vati hurumende iri kukumbira mari inosvika mamiriyoni gumi. Amai Mupfumira vati vapoteri vakawanda vari kubva kuMozambique kuvari kubva vakabata maoko chete.
Apili yatikuita nhasi tiri kutarisira kuwana mari inosvika 10 million US dollars kuti tibatsire mabasa ikoko, zvikuru vana vechikoro vechidiki, mainfants vari kuda kutangawo grade zero because vari kungobva kuMozambique ikoko vasina kana chavainacho.
Amai Mupfumira vati kunyange hazvo hurumende yakatarisana nematambudziko munyaya dzeupfumi, haingaregi kubatsira vapoteri. Vakamirira UNCHR muZimbabwe vaRobert Tivagwa vatenda hurumende yeZimbabwe nekutambira vapoteri, vakati vanofadzwa zvikuru kuti vanhu vanogara kunzvimbo dziri pedyo nemuganhu wenyika vari kutambira vapoteri sevakadai vanobva kuMozambique zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuBelgium anoti murume akaurayiwa nemusi wechipiri apa aiedza kurwisa chitesi chezvitima ndewe kuMorocco uye aive nemakore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa. Mapurisa awedzera zvachiti hapana chinoratidza kuti murume uyu anga achizivana nevamwe vanopfurikidza mwero. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, uye nyaya yekuita zvirongwa zvebudiriro kumusha inotovatyisa. vamwe vanotya kuti vanogona kudyirwa nehama kana shamwari mari dzavo dzavanenge vadikitira, vamwe vachitya kuti mabhizimusi avo kana zvirongwa zvavo zvinogona kusafambiswa zvakanaka. Asi vamwe vashoma vakaita samuzvare Shingi Mangwiro vanoti zviro zviedzwa chembere kwachivi yakabika mabwe yakanwa muto. Muzvare Mangwiro vari mudunhu reMaryland muAmerica vakanovhura chitoro chavo chinonzi Tudiki chiri kuWestgate muHarare, icho chinotengesa mbatya dzevana vacheche kusvika pamakore 12. Ngatinzwei tichitaura navo.
Tokona vanhu vari kufarira streki hembe dzatokutengesa, totengesa hembe, mabhuku evana, zvekutambisa, matoys evana nezvese zvinodiwa nevana kubva 0 kusvika 12 years. Saka vanhu vari kuzvifarira streki because kuZimbabwe mashopu evana ariko zvavo, but dzimwe dzenguva vanhu vaii ndakaona vanhu vainyanyo kunoona pamaererano nekwality yezvinhu. Saka sisi zvinhu zvedu tinozviona kuno kuAmerica, so takaona vachifara stereki vachiona zvinhu zvatinenge tichitengesa muTudiki.
Vazhinji vangada kukasika kunzwa kuti muri kufambisa sei bhizinesi renyu imi muchigara muAmerica, bhizinesi riri kumusha.
Unofanira kunge uri yagesi yatinoti pachirungu very organized, and panenge paine masystems atakaisa kuti inini ndikwanise kunge ndichimonita kuti chii chiri kuitika zuva nezuva. So ndine vashandi variko namaneja wandinenge ndichitaura naye every day vachindipa maupdate. Kazhinji kachona vanhu vanoita mabhizinesi vasiiko kuZimbabwe vanenge vachitya kuti pamwe ndinobirwa.
Sei makasarudza kuti munge muchipinda mubhizinesi rekutengesa nhumbi dzevana vadiki?
KuZimbabwe ndakaona vazhinji vanhu vanotengesa hembe dzevanhu vakuru, ndo dzakanyanya wanda kunyanya dzevakadzi. Saka unoona kuti hembe dzevarume nehembe dzevana dzinenge dziriko, pane vamwe vasingadzifarire, vamwe vanenge vachiti dzino kunyanyodhura dzakanyanyoita cheap quality. Saka ini ndakaona ndine advantage pakuti ndogara kuno kune ndichingoona hembe dzevana dzakati nakei pane dzimwe dzinenge dzichitengeswa kuZimbabwe. Saka ndosaka ndakaonawo paine mukana wekuti ndipinde mubhizinesi iroro revana.
Ko, nyaya dzemitero kana muchiti munotenga mbatya dzamunozotengesa kuchitoro kwenyu kuno kuAmerica, mitero inozobhadhariswa muri kuibata sei?
Mitero yeZimra ipapo, you know, it's just doing business in Zimbabwe. Inini sechitaura cheZimbabwe ndakaona zvakaoma stereki kuti unge uchiita ino zveZimra, even zvekanzuro zvinenge zvichidiwa. So zvinokutorera nguva yakawanda nemari yakawanda, and zvinhu zvachona zvinenge zvisina kunatsoburitswa pachena kuti ndezvipi zvaunofanira kuita. Saka takadzidza zvakawanda mukuvhura story yedu yeTudiki, pamwe tichimboita kuunganisa wogadziriswa, but ndakaona zvinoti netsei kunge wazowanikwa ine mapepa akakwana kuti uchitanga kuvhura business. And panenge pachidiwa mari dzakawanda, pane chese chawaita chinenge chichida mari kutanga kuti ukwanise kuoperata business rako muZimbabwe. Asi takakwanisa zvedu kuzenge tichione kwatini zvinhu zvese.
Mashoko amungapawo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane pfungwawo dzekuti regai tivhure mabhizimusi kumusha, asi vachitya nyaya dzekubirwa nekudyirwa mari dzamambotaura dziya.
Iye zvinoizvi kuZimbabwe kune POS system, saka mari yedu yakawanda, about 90% of mari yedu maswipe. Saka mari chaiyo chaiyo inonatsobatwa ishoma, not kuti zvoni haina basa kana ikabiwa, asi iwewe semunhu anenge achioperata business uri kudiaspora unofanira kunge uine masystems fanika einventory management ekuti iwe unokwanisa kunge uchimonita kuti chii chatengwa uri kunoku. Saka inini ndine masystems andakaisa in place kuti ndizive kuti pakatengeswa chinhu ini ndee ndichitozoona kuti chii chatengwa.
Saka vandau kuwanai vanokuwanai papi?
Isusu tiri ku Westgate Shopping Center, Westgate tiri ku Bluffhill Harare, tiri opposite CBZ, shop yedu i number 1 Fountain Court Westgate, and vasiri muHarare tinotengesawo online pa www.tudiki.co.zw, and zvinhu zvenyu muka order kana musingade kuya ku Westgate muka order, tino deliver for free muHarare kana zviri over $50, and then anywhere else in Zimbabwe tino deliver for a flat rate of $10 tichishandisa Swift. Mukangoenda pawebsite pedu munokwanisa kuona maproducts edu, and munokwanisa kutifonerawo pa 0431333.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, muzvare Shingi Mangwiro vanoyemuridzi wechitoro cheTudiki vari parunare vari muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa munyika nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchilongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezongo ya diapera, regaiti mbutari samsore na uza nase. Kusawirira na pakati pebato rezano PF ni muri ya Comrade Chinks, kono nota kuigwa kwe mufi. World Bank inoti nekuda kwego rakatina kei ufumu wenyika uchatiwe zere gwerino asu urumende inofanira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro dzemazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 kuNhlangula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamdulo sithaya sibe. Awuthaya sibe lokho ukuthi kusukufike ku next building. Bathe ngathi ama building la yoni building leyi thora kanje ethule sikiyo. Esikho sithanda. So I'll start get what is the figure abafike in good sense ukuthi kungani pambi next stop.
Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota eToyota koBulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha.
Idolobho lakoBulawayo lithole amandla okuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokuthutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayisuwa.
Ikansili yakoBulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa ama roadblocks. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo esake sasetshenziswa inkampani ethengisa izimota iToyota koBulawayo namuhla kwatsha izimota eziyisithupha ebezipakwe phandle. Isakhiwo lesi siduzane lesakhiwo sabacuphi iMagnet House esitaladeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo lo 11th Avenue. Iziphathamandla zikamansipala zithi umlilo lo ungaba obangelwe imihambuma esihlala kusakhiwo lesi ngoba ibalekela amakhaza njalo etshona ibase umlilo. Phakathi kwesakhiwo lesi kubikwa bekungela lutho. Ababona ngokucisha umlilo abe fire brigade benelise ukucima lomlilo benelisa ukuvimba ukulumatha kwezinye izakhiwo eziseduzane. Sixhume omunye wababone umlilo lo umnumzana Paul Masuku yena osebenza duzane lesakhiwo esichileyo lesi.
Kodwa ngubuilding yenesto ngazongizwa kulo mlilo bemtshela ukuthi hayi phuma uyokhipha imoto yakho lapho ekhona kuthevele ebuilding sakho lo mlilo. Ngase ngigijima ngayo thatha imoto yami ngayikhipha ngayiphakela khatshana. Hamdulo sitshaya sibe. Awutshayele sibe lokho ukuthi kusukufika ufike ku next building. Bathe ngathi ama building la yoni building leyi thora kanje ethule sikiyo. Esikho sitshana. So I'll start get what is the figure abafike in good sense ukuthi kungani pambi next stop.
Vene lisile na ukucisha umlilo abe fire brigade lapho.
Hayi bayene lisile ukucisha but ayene building yale ayene story chile sibili chile kakhulu. Hayi chile sibili.
Ve kulani phakathi kwali bilidi Masuku.
Bengasela lutho. Yini cause ama glass angkhona bese file building yale so it is point that they were just going to fall apart. It is cause the building yesi lama 4 years. elingena abantu phakathi esihlalele. Ibuilding ethengiswayo kanyani abantu yazimali abazifunayo imali eziphezulu kakhulu. So bebengelandaba lokuthi akulabantu.
Ukhona yiphi kahle kahle libhilidi? Kuthiwa ibhilidi yeToyota.
Ye, yikho iToyota lapho yayikhona. Wakutshelwa kwakuligaraje kwawutshelwa khona ipetro kudelisa lezimali. Engakasuki beseyangaphetshela.
Ukuthiwa ubangelwe yini kahle kahle lomlilo nqabe khuluma be fire brigade?
Umlilo ubangelwe isibhonda ezade zihlala phansi kwabana bezinayitu umlilo sokuthi zinezithiwe umlilo lokhu kona wasulumata wabamba. Yikho kuthiwa kuqina siwalomana kalona lo.
Izimota ezitshileyo zingaki zona?
Zazisezile izimota kwaze yamdlayamadi. Ikhona apho so umlilo sokuthumajana abantu babe bambila ngabuya ngabhaza enye yangikhona imoto elunikazo bengekho bayiphanya amawindi bayidosa injalo enye yathi ngiyamaseyaola kute bhazile kwabana bayiphanyile futhi iwindi bangena phakathi bayi-chitof khonapho kunyora amathiya ngaphele imoto yangikhona bengekho jesu.
Umnumzana Paul Masuku isakhamuzi sakoBulawayo esifike kusakhiwo esitshileyo kuleli dolobho namuhla. Siloko sisedolobheni lakoBulawayo, iKhansili yaleli dolobho isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisa imitshina egaya lokuthwala amanzi engcekeza asuka ezindlini. Uhlelo lolu lubiza izigidi ezingamatshumi zamadola. Kubika uNompumelelo Moyo.
Eminyakeni edluleyo iKhansili ibihlawula imali enenyi yokulahla amanzi angcolileyo ikakhulu lawo aphuma ezambuzini ngoba ezinye impompi ezithwala ingcekeza sezizindala. Isikhulumi seKhansili yakoBulawayo unkosazana nesisampofu uveze lokhu kusihlakalo sokubonisa intatheli izindaba labohlangothi lwe-Environmental Management Authority esibangeni asebefike khona ngalumsebenzi.
Idolobho lakoBulawayo lithole amandla okuthi siboleke imali engange 10 million ukuthi sifeze uhlelo lokuthutha ingcekeza sisusa ezindlini sihambisa kuma treatment works ayesuwa. Siyacebisa izakhamizi ukuthi zingalahleli izibi mihlenyana, njalo nxa sikhangela izambuzi singalahleli inhlabathi, amalembu, konke okuyenza isystem iblocke.
Umanjinela wekhansili umnumzana Cedric Masuku uthi ngaphandle kokulungisa imitshina yokuhlamba amanzi angcolileyo lempompi ezithwala lamanzi zindala sebezikhupha befaka ezintsha lo manje izulu eliningi elamayo libaphazamise ukufeza lumsebenzi masinya.
Lapha eSoweto and Globenville si-rehabilitate isuwa yakholapsayo. Isuwa le ithatha amanzi la angcolileyo asema-treatment works ethu asemguza okuthiwa yi-Azelby treatment works. So isuwa le because it collapsed siyakhipha amapipeline amadala sifaka amatsha ukuze sikwazi ukuthi sifikise amanzi la angcolileyo e-treatment works yethu.
Ngemva kokuyabona impompi ezilungiswayo e-Umguza, intatheli izindaba zidlule ziboniswa inqwaba yezibi ezilahlwa mahlayana izakhamizi zelokishi leMakhokhoba laloba iKhansili ibutha izibi maviki onke. Isakhamuzi seMakhokhoba esibona ngokuhlanzeka umnumzana Raymond Gombeza uthe kuyabacasula ukuba abantu balahla izibi yonke indawo.
Ingcekeza leyi isiningi kakhulu and sokubhowa kakhulu ukuthi anytime ungaphambanisa i-health yabantu. Abayibo abayo komthetho kumele bathathe icebo ukuthi umuntu wonke olahla ingcekeza kumele abotshwe.
Umqondisi we-EMA koBulawayo umnumzana Decent Ndlovu uthe lihle inyathelo elithethwe yikhansili noma nje edaniswa izakhamizi ezilahla izibi mahlayana.
Thina kuluhlelo esilwamukelayo kakhulu sikhangele i-SLB 3-2 rehabilitation, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi bakwenze ngokuphangisa ngoba ingcekeza leyi kumale ithole ukuthi ihlanzwe ngendlela eqondileyo ukuze iye kuwemvelo ingehlanziweyo kulokuthi ingcolise indawo yethu esiphila kiyo. uyayangisa njalo kakhulu ukusithelela inhloni ikakhulu nxa ungumuntu wemakhokhova usazi ukuthi indawo yakho ingcolile. Kumele abahlali bemakhokhova bazwisise ukuthi lapha bakhona kumele kuhlanzeke bangakhiphi ingcekeza ezindlini zabo befake emgwaqweni.
Impompi eziningi ezithwala ingcekeza koBulawayo zafakwa ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho abamhlophe esezizindala njalo sezidlekile sekudingeka ukuba kufakwe ezintsha. Izifudlana eziningi koBulawayo zigijima amanzi engcekeza ngoba impompi eziningi sezabhoboka sezichitha amanzi engcekeza indawo yonke. Ngimele iStudio 7 ise umguza nginguNompumelelo Moyo.
Uhulumende semanyanele nhlangothi zomanyano we-United Nations ekuphawuleni umkhankaso wokudinga imali yokuphathisa iziphepheli phansi kwesikhwama se-Interagency Refugee Appeal. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo esiqondiswe enhlanganisweni ezehlukeneyo ezisebenzisana loZulu siza eZimbabwe lisanda kumanyana lamazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa abadinga ukuphephela kwamanye amazwe olwe World Refugee Day lukamhla ka 20 Nhlangula minyaka yonke. EZimbabwe lithi sesedlula inkulungwane ezisithupha isiphepheli ezivalekela elizweni zivela eMozambique ezihlala kubo Chipinge, Nyanga lakwezinye iziqindi esigabeni seManicaland. Umphathintambo emahofisini omsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa, umnumzana Clifford Cameron Sibanda nguye oze emele umsekeli kamongameli obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi owenzelwe eRainbow Towers eHarare.
Umkhosi lo uphathelane lokucela uncedo mayelana lalabo abayizihambi ama-refugees abakhona bevelele endaweni ezijeneyo abatholakala lapha eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyingxenye yenhlangano zamazwe abambeneyo awomhlaba le-Africa inhlangano yokubambana kwe-Africa.
Usibanda ethi kuthethwe lelinyathelo ukuze kunakekelwe iziphepheli esezisanda ikakhulu ezivalekela ukungahlaliseki okuseMozambique.
Besifisa ukuthi ngabayagcinakala eTongogara Camp ukwenzela ukuthi bathole izindawo zokuhlala lempahla ezihlanzekileyo njengeziphepheli ukuthi sibancede.
Umeli wenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kweziphepheli enhlanganisweni e-United Nations High Commissioner for Refugees elizweni UNHCR Zimbabwe, umnumzana Robert Tibagwa, uncomele Zimbabwe ngokuqhubeka lisemukela abaza ukuzaphephela elizweni lokuzadinga indawo zokuhlala ikakhulu ngalesi sikhathi kulokuqansa kwababalekela kuleli bevelela kwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live talk namhla kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuhuka izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe ukuthi zizevula amabhizimusi ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ukhathazekile kakhulu ngenhlalakahle yabantu abavalelwe edolobheni le-Raqqa kwele-Syria ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS asebele minyaka emibili bengatholi kwelatshwa lokudla okwaneleyo.
Amapolisa kwele Belgium adubule abulala undoda onakanelwa ukuthi ubelungiselela ukuthiya ibhomba lokuzivazela esitishini sesitimela esigodlweni salelo lizwe iBrussels. Kubikwa kungela muntu olimeleyo kulesi sehlakalo. Lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Nkosi kaNdlovu osehlale kwelePilitane okweminyaka eyi-92. UNdlovu odabuka eNkayi uphakathi kohlelo lokukhuthaza abanye bakhe abadabuka khonale eNkayi behlala eNgilandi ukuthi bathuthukise isigaba sabo.
Ngihlala eWolverhampton, eWolverhampton eduze kweBirmingham.
Usule minyaka emingaki uhlala khona ngapha?
Shukuthi sengilabo labo 8 years or so, 10 years actually.
Sizwa kuthiwa lilohlelo eliloqoqayo lapha, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Uhlelo lolu mfowethu Chris ngolokuthi sizame njengabantu beNkayi ukuthi sizenzele thina. Ngoba isintu sithi ithendele lihle ngelikhala ligijima. Indawo yakithi liyana indawo ekhangelelwe phansi kakhulu, angazi ngasizathu bani. Uyabona ukuthi nxa ngikhula ngambona i-newspaper, nxa udobha i-newspaper mbe chronic, ubone kuphoma ukuthiwa Nkayimen medals woman over piece of meat, Nkayimen does this, Nkayimen. Izinto ezingane zitshengisa ukungahlakaniphi zisenziwa. But ngasengicabanga ngo-April njena lo mhla ka-11 ekuseni, ngithi kunkosikazi abantu abaseNkayi bonke abalapha e-UK nxa singabambana babona umbono lwane ngiwenza ezidulini, but singaconcentrate ezidulini, siwuthathe siwuse iNkayi yonke. Into le ingahamba uthi utshoni, ngasengisithi no, ngingadinga abantu beNkayi lapha bezongu-5, ngithi labo bedinga abanye, bedinga abanye. And then bese sikhangela ukuthi thina sihlale phansi sikhipheni izimali every month, silungiseni izibhedlela, siqale ngesibhedlela sethu iNkayi general. Simeke sure ukuthi uyabona mfowethu Chris, umuntu kathi sengaqamuka kumbe ngenqola ehamba eNkayi, uhanjiswa enyathi, akula x-ray machine eNkayi, akula ngubo, kulabo bhayibo mana benational blanket, akula ngubo ezizwayo, akula mochareza. Abazali bekuthiwa ngafa la eNkayi, sithola sebencwatshiwe because engafa namuhla ekuseni ntambama kumele ngingcwatshwe, akula mochare. Kumele silungiseni imotuary. A state of the art hospital, sidonetele imibheda ephakamayo nale esiyibona ezibhedlela zalapha emazweni. Hayi lokhana indawo zokubelethela omama, indawo zokumama besiyalindela kubeletha, sisuka lapho umnyaka olandelayo singena izikolo zonke, ama-secondary school, ama-primary, simeke sure ukuthi kulamabhuku awokubala lama-textbooks, lezinto zama-teachers zokubancedisa befundi. Singaqeda lapho umnyaka wesithathu sikhangeleni amadamu wona lana avalwa ichebe-chebe ngezileyi esasizisebenzisa lazo singakwazi sizinceda ngesikhathi lathi singelazinqola, abantu bagqibela amadamu ngezileyi. But kwakungasocala labo lalo, kwakuyisikhathi sakhona, siwagebheni abe lamanzi, sifaka izibhorane, inkomo zeNkayi zingacula, kungabi lo mntwana weNkayi olekhwashiyoka because kuswelakala ukuthi umntu alima imbhida, alima umumva, alima amakhabishi, athengise azuze i-£5 ahambise umntana, i-$5 ahambise umntana akhe esikolo. INkayi sifuna ukuthi nxa nge-5 years ngikhuluma, so kube yindawo okuthiwa kulamanzi, izikolo zamabhuku, izibhedlela zile mithi, zile mbheda, zile zinguba, kula muntu othe gula abulawe ngumkando futhi.
Bona baningi okunganani abantu beNkayi abahlala khona ngapho eBilitane?
Ngokubona kwami mbona ngani singafika engxeyi 300, but asebe kugroupu kathesi singu-110. We are dwindling between 140 and 145, abanye bachiya ngenze zathu nje, abanye mhlawumbe babe bengawuboni ngoba yonke into nxa ivele iqalisa iba labayibonayo labangayiboniyo labanye abazayigada iphilimu. So at the moment singu-143, but ngicabanga ukuthi nxa singatshelana sonke sazane singayibamba i-200 to 300, and nxa sikhipha ama-£20 every month Chris, kungathi wena abantu abangu-100 seyabangu-100 bakhipha ama-£20, kusho ukuthi every month siyabe sisenelisa ukuthi sikhiphe 2000. Is it 2000? Yeah, 2000 every month. Unjele ukuthi nxa sikhipha 2000 every month, £2000 by 12 months, how much is that?
Bakhona yini abangaveli eNkayi kodwa belisekele?
Ngiyabonga lokho mfowethu Chris. Sithe khona as long as umuntu whether ngweZimbabwe kumbe ngwalapha eEngland, as long as ezwisisa ukuthi ukusijoyina kwakhe uzosincedisa ukudevelop iNkayi for now, for the next 5-10 years, asilandaba ukuthi uvela kulabakhwenyana benkayi kulabomalukazana benkayi kulabanye nje abafundisa abathanda inkayi abanye bafundisa inkayi basebenza inkayi abanye nje bayithanda inkayi asivaleli muntu ezengeza umuntu wakhona ezabakwazi ukuthi nxa sijoina asikhulumi politics asikhulumi church asikhulumi ma-jokes i-business forum sizokhuluma ngokwathi inkayi kungakhethelekile ukuthi ungena liphi ibandla lezokholo ungena liphi ibandla lembangazwe asikhulumi ngalokho sikhuluma ngokuthuthukisa inkayi full stop ezengeza umuntu wakhona ezwisisa khona lokho anybody is free to join us.
Umnumzana Nkosi Kandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilithane njalo ungumhlabeleli. Izihambi phakathi kweBotswana leZimbabwe sezamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokwehlisa inani lemigoqo efakwa ngamapholisa emigwaqweni ama-roadblocks. Kuvika uMartin Ngwenya.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzakwehlisa inani lemigoqo yamapholisa emgwaqweni yama-roadblocks kusale engamachumi amane kuphela elizweni. Lokhu kulandela ukukhonona okwenziwa isihambi ngitsho lezivakashi ezivela phandle kwelizwe bekhala ngokubambeka ngenxa yalama-roadblocks kukanti isikhathi eziningi amapholisa abikwa ekhala ngokufumbathiswa. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, umnumzana Ignatius Chombo, ubikwa etshele idale lephalamende ukuthi uhulumende wakhe uzakwehlisa inani lama-roadblocks la. Isabelo sinye ngasinye sibikwa saba lama-roadblocks amane kodwa uChombo uthaza kukhuphuka ukhangelwe umumo okufana lobugebengu. Inyathela lokwehlisa ama-roadblocks ngabe kade lenziwa ngoba isikhambi zithwele amagabha avuzayo, kutsho umnumzana Dumisani Ncube esehaboroni.
Ya mna ngizibuza ukuthi wabe ngareducer ngamanamba ama-roadblocks awasusela kudala vele cause ama-roads web awezimbabwe were now a nightmare vele uhamba kiwo ngendaba zama-roadblocks.
Kodwa uyazibuza uNcube uthi kuyenzakala na ukuthi amapholisa alingalingeki angezelele njalo ama-roadblocks la.
Sizabona nxa kuzaphumeleli kwinto khona ukhaza bewukhulumile cause amanye amapholisa besejele ukudla khonapho bezokuyilapha abadlela khona vele, so asazi nxa kuzaphumelela.
Amapholisa abonakala njengemigoqo evimba ukungena kwezivakashi ezizwe eziletha imali yakwamanye amazwe i-foreign currency.
Asaboni njengepolice service, we see them more like a police force cause bona bakufuna emgwaqweni ukuthathela abantu izimali. Abaphathi kahle la ma-tourists la abisa imali elizweni ngoba babhizi kuma-roadblocks kuma-highway leading to ama-tourists resorts bebathathela imali.
Kubikwa zonke izethekeli ezingena eZimbabwe, uma zibuzwa lugatsha olubona ngezethekeli olwe-tourism zikhonona ukuphathwa ngocuku ngamapholisa njalo besithi ama-roadblocks amapholisa amaningi kakhulu. Nyakenye iqula elasuka eBotswana lisiyadinga amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe lakhonona kakhulu ngale migoqo yamapholisa okugoqela ama-roadblocks la. Lisithi lokhu kwachiya inhliziyo zabo zimnyama ngokubuyela njalo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana. Enkundleni yeWhatsApp sicelile balaleli ukuthi lisithumezele imibono yenu ngohlelo lukahulumende olokubambisana lenhlangothi ze-United Nations zokudinga usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli. Nansi imibono ethunyelwe ngabanye benu. UBhekisipho uthi iZimbabwe ingasiza ngani yona isehluleka ukusiza abantu bayo. UVota Moyo yena uthi umqondo omuhle lo, kodwa luhulumende kalungise ukuqala ukuthi abantu bakhe bengabe iziphepheli. UPrince Ncube uthi uhlupho yikuthi asikho isinqumo uhulumende weZimbabwe angaphuma laso, ngakho siyiphelekezela abanye kuphela. Ulunga uthi singamaZimbabweans siyaludinga lolu sizo, sisekhaya kodwa uhulumende uchaya engathi kaboni ubunzima esibhekane nabo sisemazweni wonke kulo mhlaba kodwa sidinga ukuxashwa. UBusani yena uthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise isimo somnotho, yikho ongasisiza noma ongasiza iZimbabwe. Yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu le-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hove.
wezemidlalo lamhlanje uqhubekela phambili esenza izimanga umgijimi uObey Makamu yena oseleminyaka emine encintisa kumjaho we-marathon. Kubika uJoseph Njanji.
UObey Makamu ozelwe ngenyanga kamabasa ngomnyaka ka 2007 uqale ukuphatheka kumncintiswano yokugijima imango emide ngomnyaka ka 2014 lapho aphatheke khona kumncintiswano we-cross country championships waqhutshelwa endaweni yeNketa Park eselokitshini leMpophoma. Lo mfanyana ofunda esikolo sesamathonga esendaweni yeHlekwini ugijima endaweni loyise uBrian owayelilunga leqembu leHarlem Athletics Club ebutsheni bakhe esahlala edolobheni leMutare. Njalo kunguye onanzelele isiphiwo somntanakhe ngesikhathi lumfana emlandela nxa ezigijimela nje eqinisa umzimba.
Ukugijima vele ngazilumila ngoba ngangithanda ukuhamba ukugijima nje ngibadindlu vele ngakagrizela la ngathi ngibaba besengingagijima ngoba la asabona ukuthi ukuyela umntana wami esikhule.
Ngenyanga kamabasa uObey uphatheke kumncintiswano we-BBC Matopos 33 Miler Ultra Marathon ongamakhilomitha angamashumi amahlanu lantathu. Baningi abasole ukungena kwakhe kulo mncintiswano besithi kumhlukumeza, kodwa uyise kaObey uBrian uthi yena umntanakhe uzaqhubeka egijima ngoba isiphiwo sakhe yasiphiwa ngumdali.
Angikwanisi ukuthi ngithi ungagijimi mina ngima sengibona ukuthi isiphiwo sakhe because awuzake kuyenzakale. So kungenza into engenzakale nebantu omnyama siyatha kuvunyelwa ethen that but emakhiweni bagijima basebancane banento eziningi basebancane but kungenzakala apha ethina bantu omnyama sisithi hayi akuyenze usemncane kakhulu asitheni asibone ukuthi uzafika ngayo singathi asikufakele kwinkulunkulu ngoba kuleta kuye.
UBrian uthi isifiso sakhe ngesokuba umntanakhe athi angafikisa iminyaka elitshumi lesithupha kumbe elitshumi lesikhombisa ayephatheka kumncintiswano wodumo owe-Comrades Marathon elizweni le-South Africa. Laye uObey uvumelana loyise ukuba ule kusasa enhle emdlalweni wokugijima. Ensukwini esanda kwedlula uObey loyise baphatheke kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run lapho aphatheke khona kumjaho we-10 kilometers njalo uqede ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu lanhlanu le mizuzwana engamashumi amahlanu 35 minutes and 50 seconds. Njalo unqobe kulo mncintiswano uKenicius Nyamuta utshaye intambo ngemva kwemizuzu engamashumi amabili lathoba munemunye ele mizuzwana engamashumi amathathu lanhlanu 29 minutes and 35 seconds. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ma makhosa kithi sokumani niye enjelele ingoma emnandi siphiwa ngomhlabeleli womehlo kaZulu uthi yena kunomoya. Siloqhiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke inkalakatha yomlilo kwesinye isakhiwo koBulawayo kwatsha izimota eziyisithupha. Ikansili yakoBulawayo isiqale ihlandla lesibili lohlelo lokulungisisa imitshina egaya lokuthola amanzi engcekeza asuka ezindlini. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukando nabafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.